manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musuwe muvhuro kukadzi 10/2025 makateerera ku Studio 7 nefenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira kubatana munyika kuti nyika ifambire mberi. Asi vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vaMnangagwa vari kungotaura zvisiri kuitwa nehurumende. South Africa neAmerica zvokandirana makobvu nematete. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira vanhu vose kuti vabatane nechinangwa chekuti Zimbabwe ive neremangwana rakajeka. Vamunangagwa vataura mashoko aya pakuradzikwa kwavatinaye chigudu kumarinda eHeroes Acre muHarare nhasi. Vachigudu vaive murwi wehondo yerusununguko uye ndemumwe vekutanga kutumirwa kuNorth Korea kunodzidziswa zvehondo vari pasi peZipra. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans Sininga weStudio 7 abata vanongorora zvematongerwo enyika vari sachigaro weAfrican Cause Trust vaElton Zike kuti tunzwe maonero avo.
Mutungamiriri wenyika Comrade D.D. Mnangagwa varamba vachipa nhoroondo maringe nehunhu nemunhu aiva Comrade Tinaya Chigudu. Mukushinga kwavo, mukutarira kwavo mberi mudonzo rekubudiririsa nyika. Vachiramba vachishanda vari muhurumende kubva zvakawana nyika kuzvitonga kuzere.
Imi zvamabata ndezvipi mumashoko avaMnangagwa?
Mutungamiriri wenyika ari kunzwisisa kukosha kwekuzvibata, kukosha kwekunge vanhu vakatarira mberi vachichenjera nekuziva kuti rusununguko harwui kana vanhu vasina kunge vane tarisiro yemberi. Kana vanhu vasina muono wekuti mberi vanenge vachida kuzenge vachiitei. Ndosaka muchiona pari kufambwa nedonzvo revision 2030 na Comrade D.D. Mnangagwa.
Vanhu vari kuinzwisisa here vision 2030 iri kutaurwa iyi?
Hongu, veruzhinji vanogona kusava nekunzwisisa kuti vision 2030 tiri kunangepi senyika. Kubudiriro yatinofanira kunge tichishandira tese zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Saka vanhu vatambirana sei nezvataurwa navaMnangagwa izvi?
Ruzhinji runotambira mashoko emutungamiriri wenyika nokuti ndovanoti pagwara ratinofanira kufamba naro. Tichivatsigira semutungamiriri wakasarudzwa nevanhu mukupfurikidzwa nekuvavhotera muna 2023.
Asi kavamwe vanoti kutotaura pfungwa dzavo kwatowedzera kutyisa pane zvakaive kare, asi president vachitaura kuti runyararo rudo kuwadzana.
Mutungamiriri wenyika zvakare ari kubata nyaya yekubatana, nyaya yerunyararo, nyaya yerudo, nyaya yekunzwisisa kuti vamwe vanogona kunge vane maonero akasiyana asi tinge tichigamuchirana semaZimbabweans kana kuti sevana nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari sachigaro yesangano reAfrican Cause Trust vaElton Zike vari parunhare naIvans Sininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Ivans Sininga abatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Havazininga. zvina zvina kumira zvakanaka. Ma drama taona kuiroseka huko anhasi anorakidza kuti zvinhu kumberi uko hazvina kumira mushe. Makaona vanhu vakubudirana pachena zvakadaro kuti vari kuti vari kuimbira President Mnangagwa, vari kuti vari kuimbira General Chivenga. Muzano PF hatina kubozviona zvakadaro. Kana nguva yamugabe chaiyo kuti vanhu vanonyatsobuda pachena kuti isi tiri kudiviri, especially vanobuda pachena vachiti President aripo pachigaro nguva iyoyo hatichamudi, tiri kuda vice wake.
Zvinorevei zvavambofana vamunangagwa hanzi vataura iwani nyaya yekubatana nerunyararo?
Zviri kurakidza kuti zvivindi zvaakurakidzwa nedivi iroro riri kuda vaGeneral Chivengwa riri kutorakidza kuti raane zvivindi, pane parakatsika, pane zvariri kuziva and harichatya, raakutoziva kuti aiwa pane zviri kuitika.
Ngatimbodzokai paVision 2030 apa, yakajeka here kuvanhu nyaya iyi?
Nyaya yeVision 2030 taakutoziva isu kuti hainei nekusumudza upfumi hwenyika. IVision yakatoiswa gore rakaisa swayo vanhu vatoi nepfungwa idzodzo mumusoro yavo yekuti zvinotoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro kusvika 2030. Ndozvazvaingoreva ndekuti takabhoti sezvo mavision mamwe achitawo kana 50 years 30 years, asi mutungamiri anenge achizviziva hake kuti aiwaka hazvirevo kana vision iri yenyika, ini pachangu mutungamiri ndini ndinofanwa kuiona kuti yabudirira. Ndinoindowo pandinosvika ndobva. Umwe mutungamiri opinda oenderera mberi kusvika vision iyoyo yazadziswa. Umwe anogona kutoti vision 2060 chakuti, asi tichiziva kuti hatisi kuti iwewe wazvitanga wacho ndiwo uchapedzisa rwendo, uchapirawo umwe kuti aenderere mberi nerwendo apedzise.
Zvinonzi wani zvine kuvandudzwa kweupenyu nebudiriro kwevana veZimbabwe.
Vanga vachitoti vision 2030 iri kutoreva kuti vamunangagwa vanenge vari pachigaro. Zvanga zvisinei nezvekuti apa middle income economy, zvanga zvisinei zvekuti vanhu vagare zvakanaka, infrastructure development dzavari kutaura idzodzo nezvimwe zvidevelope zvavari kutaura industrialization, kwete, hazvinei nazvo. Chavari kurevera apa ndechekuti ivo vanenge vari pachigaro, ndo vision yacho iyoyo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare kukadoma naIvanzi Sininga weStudio 7. Bato riri muhurumende yemubatanidzwa muSouth Africa reDemocratic Alliance raendesa mapepa kudare repamusoro reHigh Court richipikisa mutemo wekutora minda isiri kushandiswa kana kuti Expropriation Act, uyo wakonzera kuti pave neropa rakaipa pakati pehurumende yeSouth Africa neAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakabva vazivisa kuti hurumende yavo yamira kupa South Africa rubatsiro nekuda kwemutemo uyu vachiti ndeverusaro raganda. Vakati varungu vari kutarirwa minda vakasununguka kuuya kuAmerica kunopotera. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vakambotaura nechipangamazano chavaTrump shoroma vaElon Musk, asi zvakakona n'anga murapwa achida. Ukuo bato rinopikisa reUmkondo weSizwe kana kuti MK raendesawo sangano reAfriForum kuMatare richiti kunyepa kwariri kuita kwakafanana nekupandukira hurumende, sezvo vari kuti ndiro riri kuudza vaTrump zvemanyepo. VaMusk vari kutiwo mutungamiri webato rinopikisa reEFF waJulius Malema vatemerwe zvirango. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashorawo danho reAmerica vachiti zvinoitwa nehurumende dzezvevapambe pfumi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Ndoona kuti America ipapo yanyanya kumanya zvayaita, handifungi kuti zvakakodzera. Nyanya sei takatarisana nekuti mutemo uyu hausi kutorera vanhu, ngoti taakutongotora. Uri kuti hurumende ipiwe masimba ekukwanisa kutora nzvimbo kuti padetserwe kuti vanhu vasina kugarisika zvakanaka vagarisikewo zvakanaka, vanhu vakamanikidzana. Saka kupiwa hurumende, kupiwa masimba kwaitwa hurumende, hatisati tavona zvakaitikavo kumwe zvekuti minda iri kutohwa, vanhu vachiurawa vachididiri, hatisati tazviona kuSouth Africa. Tangoona mutemo uyu. Mutemo uyu mukautarisa wakasiyana neweZimbabwe wakazoiswapo kupedzisira paitorwa minda. yainzi waka facilitate yainzi fast track land resettlement program. Iyo wanga waka nya wanga waka sunga zvine ndi wakaita kuti pane nekufambiswa kusina kunaka kwezvinhu. Asi South Africa vangoti vaita mutemo ngapa vehurumende nekuti zvakakosha kuti vanhu vakamanikidzika vave vanopuwa dzimwe nzvimbo dzekugara.
Ko vari kuti vachena ava vakatorerwa mapurazi zvinozoguma zvoita semuZimbabwe kuti vanhu vanenge voziya zvakare nenzara?
Dei kuri kuti South Africa yanga yaisa mutemo wakaita seuwo muno wakanzi ya vanotorerwa asi hapana compensation izvo zvokuda taizvihwisisa uyewo kuti vose ngavatorerwe but paringonzi government hurumende yapuwa masimba okuti ikwanise kuakwaya land yeye. Zvinoitika ndezvekuti pari zvino hurumende inotokwanisa kutenga maybe kuburikidza neya inonzi willing buyer willing seller basis but dambudziko rinoitika nderekuti panogona kunge pasina ari kuda kutengesa. Saka hurumende inofanirawo kuvawo nemasimba ekuti kana zvanyanya kuti vanhu vamanikidzike ikwanisike kuti hai nini hongu hamusi kudai kutengesa asi taa kuti vade matengesa kuti vakati vepapo vagaraka. Izvozvo zvinhu zvinenge zvakanaka asi tikazoti tinoisa mutemo wokuti hurumende dzisaisa mutemo munyika yacho tinenge takundikana.
Tichitarisawo vamwe vari muhurumende mubatanidzwa veDA vaenda kudare repamusoro vachiti mutemo uyu ngaobviswe, munoona sei danho iri?
Danho ratorwa neDA iro rakangoda kufanana nedanho riri kutorwa neAmerica. Handifungi kuti rino musoro asi dei kuri kuti veDA vari kuti kana ivo vaTrump dei vachiti hongu pane zvatoitika zvekuti pane vanhu varobwa vakaurawo vakadzingirirwa kubva kumapurazi avo zvisiri pamutemo uye paitwa zvekuti vanhu vangotorerwa ngonishindai vosiyiwa vasina pavaiswa vosiyiwa vasina kupuwa chouviri kana kuti compensation. Izvozvo tingati zvingajustifya kana kuti zvingaikodzeresa kuti kuinzwe kumatare.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri, echinoi chiziviso. Mave kukwanisa kunzwa Studio 7 paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp VOA Shona channel yedu apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Makavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Apa padiwe link asi kune vanoda havo kushandisa link endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Chimwe chikwata chebato CCC chinotungamirwa namuzvinafundo Welshman Ncube chashevedza vanozviti ndiwo munyori mukuru webato CCC vasengezo Shabangu kuti vamire pamberi pekomiti inoranga vanotsautsira kana kuti disciplinary committee mushure mekupomerwa kwavo mhosva dzekutsaudzira gwara remusangano vachizvipa masimba ekuronga bato avasina. Gwaro raonekwa neStudio 7 rakanyorerwa vaShabangu riri kuti vanofira pamberi miti nemusi wechitamangwanani kusatonharare asi akutara mhosva dzavari kombwa. Asi gweta kuita changu vaNcobezita Mulilo vauza Studio 7 tsamba inonzi yakapiwa vaShabangu koka kumanwa uruyu yakasiyirwa mudzimai wavo uye havana ruzivo rwekuti yakabva kunaani zvichireva kuti havasi kuzoenda. Chikwata chavaNcube chakapomera vaShabangu mhosva yekushandura utungamiri hwebato muparamende zviri kunze kwemutemo chakakwira kudare reHigh Court. Nyaya iyi yamirira kunzwikwa kudare reSupreme Court. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutauriri wechikwata chavaNcube waWillis Madzimure.
Ya, ichokwadi kuti vakatambidzwa mapepa ekuvati vange vachizoenda mudare redu rinotarisa nyaya dzevanhu vanenge vasaudzira bhara remusangano nebhara reconstitution yemusangano.
Chii chaita kuti vasvike pakudaidzwa kuti vamiswe pamberi pekomiti?
Kuita kwavo kusiri kuwirirana nemaitirwe anoitwa zvinhu mumusangano wedu weTCC. Musangano wedu weTCC unotevedzera constitution nemutangano wedu weTripoC ine maitire aunoita pane chese chaunenge uchiita. Saka sekuti une mapandiko anoongorora nyaya dzose achinge tambidzana kudaro kusvika pasvika panonzi musangano watema chigato kuti zvakati.
Saka vakabvuma here kunge vachiuya vachimira pamberi pekomiti?
Zvinenge zviri pavari kuti vanobvuma here kana kuti havabvumi. Munhu ukange watsaudzira maitirwe emusangano unobedzwa, iwo pachako unoona zvakakukodzera here kuti uende kana kuti uregedze. Asi kuenda kunoita kuti undonzipa budiri rako renyaya yako zvakanaka, nekuti kudedzwa kusikutaura kuti unenge watonzi watorohwa nemhosva ka.
Asi vasha vangu inhengo yebato renyu here zvekuti mungavadaidza kuti vange vachimira pamberi pekomiti? Nokuti tinoona mazuva apera makamboendesana kumatare, matare anenge akati vasha vangu vane kodzero yekuita zvavari kuita.
Hakuna dare rakataura kuti vasha vangu vane kodzero yekuita zvavari kuita. Kana muchiri kuyeuka dare rakagarwa nababa vamambo, nodare rakataura kuti vasha vangu havagoni kuita zvavari kuita. Chakatirine taendera kudare chava chokuti chichiita kuti chigata vakapa chitevedzerwe. Ivo chavakazotaura ndechekuti aiwo kune nyaya yakakwidzwa yokukwikwidza mutongo wandakapa kusupreme court. Saka zvinofanirwa kuti ngazvichingondopedzerwa ikoko, muregedza kusana kuita izvi. Nokuti mazuva kuenda kusupreme court achandiwa padhuze, chiregedza nyaya inondopedzerwa ikoko. Kwete zvava kutaurwa kuti dare vakati vacha vamwe vane kodzero yekuita zvavanga vachiita. Nokuti kana makatasa vakamemiri, imi ndimi mutongi akapa mutongo wekuti vacha vamwe havasi kufanirwa kuita zvavanofanirwa kunge vachiita. Hamungaiti musemu mutongi anosvika otizve aiwa vanofanirwa kunge vachiitwa. Hazvigonicho.
Vanga vari mutauriri wechikwata cheTripleC chinotungamirwa namuzvinafundo Worldsman Ncube waWillis Madzimure vari parunhare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Namibia iri kuchema vasem nyoma vakava mutungamiri wenyika iwe kutanga ava vakashaya nemusi wemugovera vave nemakore makumi mapfumbamwe. Vakatanga kutungamira nyika muna 1990 mushure mekunge Namibia yawana kuzvitonga kuzere kubva kuhurumende yerusarura ganda yeSouth Africa. Vanyoma vakapedza makumi matatu emakore vari muhopoteri vachitungamira varwi verusununguko. Asi kunze vanyoma vaizikanwa nekushora zvikuru nyika dzakabudirira pamwe nehongochani. Asi vaidyidzana neNorth Korea, Cuba, Russia neChina dzakavabatsira munguva yehondo yerusununguko. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadzokorora mashoko avo yekuti vari kutora dunhu reGaza apo vakawanda vari kukurudzira Israel nechikwata cheHamas kuti vawedzere nguva yekumira hondo. United Nations iri kuti kumbomira nyaya yekurwisana kwapa kuti vanhu vasaurayiwe nenzara vachiti chikafu chave kukwanisa kupinda mudunhu iri. VaTrump vanoti havasi kufara nekuti vanhu vari kuburiswa muhutapwa neHamas havasi kuratidza kuva neutano hwakanaka. VaTrump vati vari kuda kutenga dunhu iri vanhu vemuPalestine voendeswa kune dzimwe nyika. Bazi rezveutano rinoti chirongwa chekudonhedzera vana vari pasi pemakore gumi nhomba yekudzivirira mheta makumbo kana kuti polio chakaitwa svondo rapera chakafamba zvakanaka chose. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chinove chechina chakaitwa kubva musi wa4 kusvika musi wa7 mwedzi uno uye chakaitwa matunhu ose emunyika. Asi vamwe vabereki vanonzi havasi kufara nekuwanda kwenhomba idzi uye kubatana kwadzo zvoita kuti vatyire kuti zvinogona kukanganisa utano hwevana. Chirongwa ichi chaifanirwa kuitwa mwedzi wapera wandira, asi chinonzi chakazoendeswa mberi mushure mekunge nhomba yanonoka kupinda munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanove chiremba ku North Carolina muno muAmerica kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pechirongwa ichi.
Tinoona chirongwa chekuti vanhu vapuwe vaccination kana kuti immunization yepolio. Chirongwa chakanaka chose. Sezvatinoziva polio inokonzera mheta makumbo kana kuremara. Asi chirwere changa chaitwa yatinoti eradication chapedzwa pasi rese more or less. Saka vana vanofanira kudzivirirwa kuchirwere chepolio. So vaccination iri kuitwa, campaign iri kuitwa, chirongwa chakanaka chose ende chinofanira kuramba chienderera mberi.
Tirikuona kuti vana vanga vachidonhedzerwa nhomba inganzi 4th round. Zvichireva here kuti vana vamwe chete vavo ndo vanenge vachidonhedzerwa nhomba iyi kechina?
Inenge ine pakati pekuti vana vakapuwa nhomba yekutanga vopuwa yepiri, uyezve kune vamwe vaya vanenge vasina kuwana nhomba pekutanga vaona vamwe vana vari kudonhedzerwa nhomba vochiuyawo vabereki vounza vana vaya kuti vawane nhomba. Saka vana vanenge vari pamastages akasiyana tinovatiwo macampaigns, which means that tetri kukurudzira kuti vana munharaunda imomo vaya vanga vasina kuwana nhomba pekutanga kana paitwa second campaign vouya vawana nhomba kuitira kuti mwana wese zvake awaniswe nhomba.
Takanzwawo kuti pane vamwe vabereki vaigunun'una kuti nhomba inenge yawandisa iyi kuvana ine njodzi yaingakonzera here?
Njodzi handione sekudaro nokuti vana chiremba nanamukoti vanenge vari kutevedzera iwo atinoti maprotocols. Maprotocols zinoreva kuti zvakaongororwa kuti mwana anofanira kuiswa nhomba kangani, whether ipolio here, whether ndeye measles here, whether ndeye rubera here. Saka vane maprotocols avanoshandisa veministry of health anovabatsira iwo kuti vaone kuti mwana wega wega anofanira kuwana nhomba yakadini like yechirwere chepolio. Saka kutevedzera zvinenge zviri kuyambirwa nana chiremba nebato rezveutano chinhu chakanaka. Hapana macomplications akanyanya kuwanda anowanikwa munhomba nokuti nhomba zhinji dzinenge dzakaongororwa over many years kumeka sure kuti maside effects ari very minimal. Saka handifunga kuti vabereki vanofanira kunyanya kushungurudzika kuti vana vazowana nhomba dzakati wandei.
Iyo polio kana kuti utachiwana hwepolio hunenge huchibva pai zvokuti vana vangatarisirwa kunge vachidonhedzerwa nhomba yekudzivirira gore roga roga?
Chirwere chepolio ivirus inokwanisa kuwanikwa sometimes mumvura, sometimes tingati iyo mumhepo nezvimwe zvakadaro. Saka chirwere chokuti chinokwanisa kana vana vakasadzivirirwa vakakwana chinoramba chichipararira iye atinoti herd immunity. Saka zvese zvichida kuti vana vakawanda vawane nhomba kuti vamwe vakwanise kudzivirirwa. So ndo zvandinga taura nenyaya yekuti polio kana kuti iyoyi mhetakumbo inobva kupi. Chandingangowedzera ndechekuti nhomba inokurudzirwa chese sezvatinoziva kune prevention kana kudzivirira zvirwere. Zviri nani pakuti tizoda kurapa munhu awana chirwere. Saizvozvi tinoziva kune vamwe vaya vamheta makumbo vakaremara vekuti havana kuwana polio vaccine nenguva yakakwana. Saka zvine zvaakuvaita kuti upenyu hwavo husafamba zvakanaka. Saka tikakwanisa kuti vana vese vawane nhomba nekukurudzirwa kwatinoitwa nevebato reutano nana chiremba nana mukoti, zvinoita kuti vana vazokura vane utano hwakanaka.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari kuNorth Carolina neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, Philadelphia Eagles yakakunda Kansas City Chiefs 40-22 nezuro ndokusimudza mukombe weNational Football League Super Bowl kuNew Orleans. Jalen Hurts weEagles ndiye akadomwa semutambi akatamba zvinonwisa mvura kana kuti most valuable player. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndovakave mutungamiri wenyika wekutanga kuenda kunoona makwikwi aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye vari mutsigiri wechikwata cheFiladelphia Eagles vaNick Mada.
Kuno kune mufaro pachivanhu chedu tinoti mufaro singwi kutaura mufaro wemhando yepamusoro tanga takazvitarisira timu yanga ichikwanisa kunge ichitirakidza kuti tichasvika pano asi patazopasvika ndiri kunzwa mufaro unobva pese pese munhu wese akapfeka green ndaona kana guta redu manheru rinenge rakapendwa green nemalights almost every building. Saka mufaro wacho uri kunakidza zvakanyanya kuvagari veguta redu reFiladelphia, state yedu Pennsylvania nevakatikomberedza vese vanosvika kwenyika uku kunana Washington DC and vana New York.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakave mutungamiri wenyika iyi wekutanga kuenda kumakwikwi aya eSuper Bowl. Munoona sei izvi?
Ini sekuona kwangu ndakazvifarira zvakaitwa nemutungamiri wenyika kuenda kundotsigira vatambi. Vatambi vachiona vakuru varipo vanoona ukoshi hwavo, vanoona ukoshi hwemagemu aya kuti hunobatanidza vanhu vari pamwe chete. Saka chinhu chandakadzidzavo zvakanyanya semunhu akabva kune imwe nzvimbo chero ndava mugari wemuno zvangu, asi zvakandikwidziridza and ndinovimba zvakakwidziridza vanhu vose kunyanya ivo vatambi kuti vazoita simba rekutamba.
Pane urongwa here hwokuwanikwa uchifarira kuhwina kwakaita chikwata chenyu ichi wati hwavepo, uyezve pazvakamboitika munguva yapfuura zvakafamba sei?
Nguva yapfuura pakaita zvakandishamisa zvandaisati ndamboona because nekugara kwangu kwandaita timu yedu yeEagles yanga isati yaenda kuSuper Bowl, asi ndakaona Philadelphia riri guta rakasiyana mazivi andinoriita nguva yese nemufaro wandaisati ndaona nekuzara kwevanhu vandakashaya kuti asi America yacho yose yauya kuno kuPhiladelphia. Urongwa handisati ndiri kutotsvaga mashinzwe kuti tinoita welcome vakomana vedu vevaripi, nekuti ndiri kuudzwa kuti kuchaita snow kutanga mangwana kusvika musi wamusi wechitatu. Ndachitarisira kuti chingangoita mutambo wacho pakati pevhiki kunana chitatu, asi hapasati pava nemaconfirmations. Asi ndinoziva zvangu kuti pachaitwa zuva rakakurisisa rinosanganiswa nevagari vemuPhiladelphia kuti chitambire timu yedu, pachaita mufaro wakakura zvakanyanya.
Mutsigiri wechikwata cheFiladelphia Eagles Vanik Mada vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuPhiladelphia muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Nyika yedu yeZimbabwe, nyika yedu yeZimbabwe ngaidzidze kurarama nezvainazvo, kwete kuimba yekutarisira zvipo zvichabva kune dzimwe nyika zvonzi international aid hazvishandi. Vanoti Singapore yakakwanisa kuvaka nyika zvakanaka nokuramba zvinhu zvakaita seizvozvo. Leader wokutanga akaramba zvenyaya yezvipo, nyaya yemaaid emaassistance. Isu tinoita mistake yekubhajeta chingwa tichapuwa zvipo. Nyezvipo nyaya yemweya wokupema ngaubve muhurumende yenyika ino, ngaubve muhurumende yeZimbabwe.
Makadi paStudio 7 ndibaba chinogurei. Regai nditi kuwana veZimbabwe, chokwadi chiripo maZimbabweni kana takasimba takabatana, ngatimire nechinhu chimwe chete. Zano haimbofa yakabva maministers aya nana Munangagwa nevana vake neshamwari dzake idzi havambofa vakabva, ende vanotorwisa kuti varambire pamasimba because vado vachiguta. Saka isusu tikasagadzisa nyika yedu pachezvedu tega maZimbabwenzi, hatina kwatinoendaenda, hatisi kukunda, charamba tichingochema vachingogadzira mazimari vachichinja mazimari vachidini. Iko zvino vakuda kufadza maovheti manje kuti maovheti vanyarare.
Uyo Jobhosikara unozviitisa kudanga ichiri nguva yemaBSA yana Smith marovero avaiita vanhu musaka waivhera. Iye zvinezvi vakauraya pati yeMDC yana Chamisa vakaimwaura mwaura, iye zvino haichafi akahwina futi noumvimbindo kwake.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7, mamuka sei. Ndini Brian ndiri paPolokwane paSouth Africa po. Ndoda kutenda navachivhayo, vakaburusa vavhara zipi mumupangara.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kutarisa matambudziko anosangana nenyika panyaya yemari yekunze apo vakawanda vochengetera mari mudzimba. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamuina ntungamiri Nkomo.